Izvi zviri mugwaro raburitswa nesangano iri mushure mekuongorora kwarakaita vashandi nemakomishina ari muZimbabwe Electoral Commission ZEC kuhidzana kwavo nemauto, mapurisa, vasori pamwe nebato reZANU-PF. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuburitsa gwaro ravo rakanzi Zimbabwe Electoral Commission can it deliver a credible poll, mukuru weZDI vapedzisai Ruhanya vati ongoro yavo inoratidza kuti vashandi veZEC vazhinji ndevemuchiuto, vakamboshanda nevasori uye vanotsigira bato reZANU-PF.
Vashandi vese veZEC vanga varipo vane chokuita nemauto nevasori ende vanga varipo pamaelection e2008 azounza GPA vanofanira kudzingwa mabasa nechimbi chimbi. Tisati tasvika kuvamvura yachika makuru, tisati tasvika muna taisireva, tisati tapinda muna taisireva nevanavo, ndovakatadza maelection ike zvinomava kuti vavarambe varipo. Ndo zvatinokurudzira kuhurumende.
Vatiwo makomishina ese ane chekuitawo nesarudzo dzemuna 2008 vanofanirawo kusiya basa, uye vasori nevemauto havafanirwe kuita basa rekuvhotesa vanhu. Varohanya vati ongoro yavo inoratidza kuti mukuru weZEC pari zvino Valove Mosekeramai, mutevedzeri wavo vauto Elisly Gwana, vakamboshanda nemauto kana mune mamwe mapazi ehurumende ane chekuita nevasori, uye izvi zvinoita kuti vashaye chivimbo navo.
Hurumende yemubatanidzwai inofanira kuti makomishinasi ese anga ane chokuita nemaelections apfuura akafanana namaekazembe vanongoswera vachimanyamanya handizi kuti zvivindi zvavo ndezvei, kana kuti chavari kutsvaka chii kubva muna 2000 vanga vachingori mumuzeki ichingeita maelection emarara vachingorimo nanhasi vanongorimo. Vanhu ava vanofanira kusiya mabasa kutsvakwa vanhu vakamira pachokwadi vanoda nyika yavo.
Vati nekuda kweukama hwakasimba pakati peZEC nemauto pamwe nemashoko ezvematongerwo enyika ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru vemauto vakaita savaDouglas Nyika Yaramba, zvakakoshawo kuti sangano reSouthern African Development Community rione kuti ZEC yagadziriswa uye mauto asiyane nezvesarudzo.
Saka SADC inofanira kutibatsira kuti mauto vasazviita makingmakers asi kuti vatevedzere zvido zvevana veZimbabwe. Ndokurudzira yetinayo kuSADC ende inofanira kuzviita nguva ichipo.
Varohanya vaendera mberi vachiti hazvigoni kuti nyika iite sarudzo dzakajeka kana ZEC iripo ikaregwa ichiita sarudzo sezvairi. ZEC yakamutsa mutauro pasarudzo dzemuna 2008 apo yakapedza masvondo matanhatu isina kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Yakazoshorwa neveruzhinji zvakare apo yakati sarudzo dzeRunoff dzainge dzaitwa zvakanaka, kunyange hazvo mutungamiriri weMDC Huru Vamogen Tsvangirai vakabuda musarudzo idzi nekuda kwemhirizhonga. VaMugabe vakamira vega musarudzo idzi. Masangano epasi rose kusanganisira SADC neAfrican Union akashora ZEC akaramba kutambira zvakabuda musarudzo iyi. Varohanya vati izvi zvinogona kuitika zvekare kana mashandiro eZEC akasavandudzwa. Vati ongororo yavo yakanangana nekurudzira hurumende yemubatanidzwa neSADC kuti vagadzirise nyaya yeZEC nguva isati yapera. Zimbabwe inotarisirwa kuita referendum nesarudzo gore rinouya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.